kufara chaizvo nezvanzi kuona. Ndakaona kuti waBiden wakadoma timu yavo yakasimba and team ine vanhu vakasiyana siyana vanenge vachibva kumarudzi akasiyana siyana. Saka ndingangoti timu yavo ine diversity yandakafarira.
Vanhu vanobva kumarudzi akasiyana siyana vanobatsira sei?
Ndingada kutarisa kuti Secretary of Defense wavo Retired General Lloyd Austin munhu mutema, African American, and zvinobatsira mumacommunities edu kuti vana vedu vanokurawo vachiona munhu wavanotarisira ari munhu werudzi rwedu, nekuti rudzi rwedu harinyanyi kuratidzirwa kunze uku mumabasa ari pamusorosoro akaita seaya. Saka ndongova zvinobatsirawo mumacommunity edu emaminority. And then ndoda kuti waBiden wakaappoint anonzi Alejandro Moyokazi. Uyo akaappointwa kugurukota rinoona nezveimmigration kana kuti kati yavanoti homeland security. Muimmigrantiwo zvakare, and kana iri kutungamirirwa nemunhu akambofamba munyatwa dzeimmigration, ndinoona kuti anenge achizofambisa basa nemazvo nekutarisirawo kuona nhamo dzinenge dzine vanhu vakasiyana siyana vanenge vada kuita zveimmigration.
Kune sarudzo dziri kuitwa muna January umu kuGeorgia. Chii chamungatitaurira pamusoro pesarudzo dzamasineta idzi?
Nyaya yesarudzo iyi inyaya yakakosha chaiyo. Ndingatongoti ndotoda ndichitoseka zvangu ndichitoti ndo round 2 yepresidential election, round number 2 chaiyo chaiyo. Nekuti election iyi bato rinenge rahwina richakontrola United States Senate, and kuti waBiden wakwanise kutonga vachinyatsokuunza shanduko yakanaka iri kudiwa uye yawakaendawo pabalot vachikampeina, zvinenge zvakakosha kuti wahwine election idzi idzo 2 idzi dzinenge dziri kuGeorgia. Ndosaka makaona waTrump wangu wariko kuGeorgia, waBiden wakazoendawo kuGeorgia vachinokampeina. Saka Georgia mangange ndingati ndo round 2, round yekupedzisira yepresidential election yemuAmerica muno.
Sokuona kwenyu imimi munoona sokuti ane mukana bato rinomukana wokuhwina kuGeorgia kumberi kwi
apo pakaoma ndikuudze chokwadi. Ndinodaro nekuti ndinoona kuti mangezi akawanda kana kuti ngangotiwo wanga wachida waTrump kana kuti maRepublicans wakarwadziwa chaizvo nekudyiwa kwakaita munhu wavo waTrump. Saka ndinoona kuti wakawanda wakarwadziwa wemuGeorgia, nyangwe kune vamwe vanga vasina kuvhota, ndiri kuona kuti wachabuda neuwandu hwavo nekuda kuita kugadzirisa. Ona futi iwe rekumadhemokrats kuti kuhwina kwakaita waBiden Georgia zvichapawo manakunaku kana kuti simba kana kuti zvichamotivheta iwo madhemokrati wakanga wavhotera waBiden kuti wabude muuwandu hwavo kuti wabva wabatsira waBiden kuti wahwine Senate zvichazobatsira kutonga kwavo kwepresidensi yavo.